Vatigirire nhabvu ava vari kurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia chipinda munhandare nekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAFCON 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazvambura Ivory Coast 3-0. Malawi ndokushanya Ethiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Jovis Mushangashike uyo akambotambira Maorias uyezve akatamba kusouth Africa nekuchina anoti zvinotsungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa hwezvikwata hwepasi rese.
Zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba kuitwa AFCON Nations Cup isu tisingatambe, uyezve zvichiafekta futi paworld rankings nekuti izvo patichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudhindwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri hwemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vanazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka chiri kufamba.
Tizivi kuti pane zvakanyanya zviri kufamba ivi kusaziva pane zvavari kunyatsokugadzisira here kana kuti kungotaurawo nekuti hapana chakanyanya chari kuona chiri kuitwa. Kana zviripo zviri kuitwa zvinongonzwa asi hapana chatuku.
Kunze kwekusakukwidza muAFCON 2023 Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi neyevechidiki pamwe nezvikwata eCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichiti inogadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadzisa zvivanhu hava kunyanya kutokonewa iko zvinondeve SRC vari kungoramba vachiti vari kugadzisana hapana chiri kubuda variratidza vari kungozama kutora nyika yose kugrande vachiuraya nhabvu karenda revana richifa.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremier ship rorosha kuti chatambirwe ha mabhuza nekuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Muraridzi wemutambo wenhabvu Edmond Mutetwa anoti zveumbimbi ndoga zvinofarira kumboraswa kuitwa urongwa humwe chete kuti zvinhu zvifambe.
Kuti vataurirane vabvise pasi vabvise upride umbimbi ndoga vataurirane bhora riende kumberi.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vavimbisa kuti vane zvakakura nezvenhabvu zviri mudura izvo vachazivisa masvondo matatu anotevera asati adarika. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa bhodhi reFIFA iro raitungamirwa navaSouthern Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA mushure memwedzi mipfumbamwe zvichitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese hwakanga hwambomiswa basa. FIFA haitenderi hurumende kana mapasi ayo kupindira mune zveutungamiri hwenhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.